Nyaya yecoalition haina kuipa. Inonzi coalition kubatana kwevanhu vane pfungwa dzakafanana, vane zvidangwa zvakafanana. Hauiti coalition nemunhu wane pfungwa dzakasiyana. Saka NPA haitomborambi zvecoalition, asi so far hatisati taona bato rezvematongerwo enyika dzine pfungwa dzakafanana nedzedu. Zvanopera totobvisa zvedu, handiti hai vanhu vanodaka coalition against zvanhu. Asi kana munhu achiita bato rezvematongerwo enyika, anenge achiti tida kuzotonga nyika iyi nenzira iyi, nenzira iyi, nenzira iyi. Hauti kwazi chekutanga ndimbobvisa aripo ndosanga kufunga kuti ndoita sei. Ndozvitaurwa nevanhu vecoalition. Saka hatina pfungwa yakadaro. Bhikozi varipo havagara 37 years, varipo 38 years zvinezvi. Ende haisi nyorongo tongovabvisa takutotanga tatanga tatsvaga kuti pfungwa dzedu dzaka. Saka yekutanga pfungwa for example, taka senshe takarozoita pati nekuti mamwe pato ezvematongerwo enyika aripo anotofunga kuti nyika ine bumbiro remutemo rakanaka. Bumbiro remutemo riripo rakashata zvisingaiti, rinorambidza nini vari kunze wakaita wakwanisa kuvhota kai diaspora. Iyo vainyepa kuti hanzi ipi zvirimo izvozvo zvekuvhota. Takutaurwa kuti hamuna. Bumbiro remutemo riripo haripi vanhu kodzero chaidzo dzekuti vanyatsosununguka. Saka panozopera zuva handingabatani nepati inofunga zvakadaro. For example, MGCT iye akakambena chitereke chiti votai yes palast referendum. Ana Monzora akangorara kumba kwazi anotofunga kuti akaita chinhu chakakura chitereke chekutunzira bumbiro remutemo. Iro rakashata zvavo. Saka ndinobatana nemunhu wakadaro pakuti uchazouina akatenge taura kugadzisa bumbiro remutemo, iye haafungiri bumbiro remutemo rinofanira kugadzisa. Imwe example ndeyekuti isusu senshe pati yedu inoda kuchinja mutemo yevashandi. Vashandi vemuzimbabwe vari kudzimirwa zvisingaiti. Temo yemadzimirwa vari kuita mabasa tinoda kuichinja. Iye hakuna muemployer anenge achibvumidzwa kuti aya zvinonzi mahearings, zvinonzi internal hearings ezvo. Tinga tagadzira pato rezvehurumende rinoti kana wati mushandi haana kuita zvaunofunga munotoenda kutribunal iyoyo. Even zvepasi apa pahearing apa munodzika ikoko. Kure zvokuti employer anoti ari pamba kutogadzira manager wazi ndiye ari kuita hearing officer. Asi mamwe mapato akafanana naMGCT vanotofunga kuti zvakanaka izvo. Kwadarana na because naya vanotofunga kuti zvakanaka. Saka unobatana nemapato akadaro seiko iwo.
Asi kama madhuku vanoti mavhota amuri kuwana apa mashoma zvikuru zvekuti vari kuti hapana kwamungasvika.
Vanoti mashoma stereki kusaziva kuti mavhota anoshanda chii. Aya mavhota atiri kuona ndeye by election. Ende mavhota atakataura kuti tiri kuda kuti vanhu vatizvi. Vanhu ava vakatiwanda even pautaura neni panapa. Kune vanoshakopiya. Vana madhuku vane pati ipi. NPA haisati yazikanwa sepati. Saka mavhota ari kuuya ari kuenderana nekuti hatisati tanyatsozikanwa. Hatikaguma midia. Patotaura chete sekutaura kwatiita newewo kukashoma serevhi nini chete ndivi vanhu vanotongokavha NPA. Vati ukaverenga Herald, ukaverenga Tuesday, ukaverenga chii, ukaenda hapana paunotaurwa zveNPA kana vanotongodhisaidha. Saka vanhu vangatiziva sei? Saka tiri kuzikanwa mbijana, mbijana, mbijana. Uchazoona zvako kuti by 2018 panenge paudzwa election. Tozotaura mari dzavotaura kubuda wozwa kuti vashoma vautaura ndevazvo. You don't build any size Rome was not built in a day. Saka to expect the NPA to be known and to get my vote ipfungwa dzevanhu vari kuda kutaura zvati 1999 patakaforma MDC pata. It was a different historical process nguva yaya ngoti vanhu vangobva kune chakati. Hakuna imwe pati yakazomboita makuriro aya. That's why MDC isina kutonga ka because havatozivi chii chinofanira kuitwa kuti uzowina mavhoti evanhu. Vakangomaona aya anonzi kuti unoona mavhoti edefault ekuti hapana umwe uripo iwe wotobudirira. Ndo zviri kuita but mavhoti atiri kuona akawedzera. Hapana chatiri kumhanyirira izvi. Tiri kuda kugadzira musangano wedu asimba waakudiwa. Ko vanhu vasati vazvarwa vachazorega kuti votirai? Kune vachazvarwa vachizovhotera NPA.
Ko idzo sarudzo dzacho muri kuonawo dzichibatwa zvamuri kufara nazvo here? Nekuti takanzwa dzakaitwa uchiundurwa mupane kuchema chema kwakanyanya.
Handifungi dzingazonyatsobatwa zviya zvatingati perfect. Kana utori opposition party muAfrica munomu tingoziva kuti kutotamburira. Ukada uzomirira zuvaro unoti aiwa zvanaka stereki. Ari uizwa rakadaro iroro bhikozi ndo matongerwo atiri kuita kuno. Mukuona kuti zvinyini huri munomu zvakasiyana nekuti tiri kuamerica kana kuti tiri kunana France kwekuti kana uri Macron watongomuka wavo ndauda kuita party mangwana vanhu vautokavha watova president. Hazviitiki munomu. Utomboshanda vachazogadzira kuti masarudzo iitwe zvakanaka pachange pauina bato rezvematongerwo enyika reopposition rinoziva zvariri kuita rinowina nekutamburira asi rawina rozogadzirisa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. So izvezvizvi zviri kufamba zvimwe zvacho hazvisi kufamba zvakanaka but zvimwe zvacho zviri kufamba zviri right nokuti maby election hatizozivi kuti pajanuary election vachaita sei. So that means that there are GPMR reforms like which are with my nomination. I found that nomination in Tangana 10 no Varana 4. Then there is the nomination period. Yema yekunomeda makandidates is vikirese kutanga mande kusvika Friday anenge achida kunomedwa anonomedwa andaugadza mapepa zvogadzisa then by Friday vezeki vozoannounce kuti vakabudirira ndokanya nemapepa zvako blessing uchida kuita candidate ukaenda one mande na 10 akasvika zvakanaka wotopiwa kasedishero kuti iwe wabudirira you certify kuti wakandidate but nomination haisati yakutozwa but iwo zviva zvako zvanaka kana zvisina kufamba zvakanaka ipapo onzi aiwa hauna ichi neichi neichi ita mukana wakuenda unogadziriswa wozoya Tuesday or Wednesday nomination process isati yapera ivo zvinhu zvatoda kuti zvigadziriswe zvakadaro then of course nezvekutiwo ava vezeruling party vanoshandisa mari yehurumende kukambena temeda haisi kurambidza zvinhu zvakadaro tue hatina kana mari dzekukambena asi vehurumende vangashandisa mahelicopter mukaona uyo ari vice president ada zvekutonga uye nangago aakufambawo nehelicopter kasikuere aakufambawo nehelicopter chombo anofamba nehelicopter I mean, where's they even go to the other friend is home, garbage chicken. Like, do I abuse KJ when it's on a PFP? Saka ndozvo zvinofanira kugadziriswa but hatisi kuexpecta kuti zvingama achinja zvachose chatiri kukumbira mugadzirisa rudzo ndedzekuti vanhu vezimbabwe vazive kuti ngavatamburire vasafunga kuti zvichauya one silver platter handiti patakaona independence vanhu vakatobata futi pakafiwa kudai munhu aida kunonegotia nemurungu kuti aiwa vati vati hazviti so even if we fight to get my elections na 2018 we will do our best under hard conditions kuti tawina mainzvozogadzirisa zvinhu zvakanaka.